Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera chivabvu 6 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tenda kuchimakwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndachona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inei nevanhu vese vane chekuita nenyika inei. Kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inei izvo rakafarira chaizvo.
Mambo Charles VI vanogadzwa samambo weBritain zvimwe zvizvarwa zveBritain zvichiratidzira zvichiramba utongi hwavo. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Mutambi wetsiwa nemukurumbira munyika Charles Manyuchi oronga kusiya mutambo uyu zvachose. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa nhasi yeCastellaga Premier Soccer League. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mambo Charles VI vagadzwa nhasi samambo weBritain pamabiko aitirwa kuWestminster Abbey muguta guru reBritain reLondon. Kugadzwa kwamambo Charles VI ndeke kutanga makore makumi manomwe urongwa uhu uchitungamirwa nekereke Anglican Church. Zviuru zvevanhu vanga vakapfeka zvitsvuku, zvichena nezveblue vazara mumigwagwa yeLondon vachiratidzira kutsigira kwavo urongwa uhu vachipemberera apo mambo Charles nemudzimai wavo mambokadzi Camilla vanga vachienda kunzvimbo yemabiko aya. Asi havasi vanhu vose vafara nemabiko emhando yepamusoro-soro aya. Zvimwe zvizvarwa zveBritain zvikuru zvechidiki zvinonzi zviri kugunon'ona kuti umambo hwagarisa zvekuti hwadarika nguva yahwo nekukosha kwahwo. Vanhu vanga vachiratidzira vaungana muTrafalgar Square vakabata zvinyorwa zvakasiyana-siyana vakapfeka nhumbi dzeruvara rweyellow kuti vanyatsoonekwa dzanga dzakanyorwa kuti Not My King zvichireva kuti vari kuti havasi mambo vavo. Kune vamwewo vanonzi vari kuti chiitiko ichi chinodzora ndangariro dzekupambwa kwakanga kwakaitwa nyika dzakawanda neBritain kunyange hazvo vamwe vari kutambira kugadzwa uku vachiti kunosimbaradza ukama pakati peBritain nedzimwe nyika dzayainge yakapamba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndemumwe wevatungamiri wedzimwe nyika vakakokwa kumabiko aya. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanga vakamirirwa nemudzimai wavo amai Jill Biden. Kuendawo kwavaMnangagwa kuBritain kuri kushoropodzwawo nevamwe vari kuti vaisafanirwa kukokwa vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. VaMnangagwa vanga vachitarisirwa kuzosangana nezvisora zveZimbabwe zviri muBritain asi vanonzi havana kuzobudirira kuveko kunyange hazvo vanhu vaungana vachivatarisira. Hatina kukwanisa kunzwa zvikonzero zvaita kuti vaMnangagwa vakundikane kusangana nevana veZimbabwe ava. Mukuziya nezvekugadzwa kwamambo Charles VI, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. William Guri ava vanga vachiteerawo chiitiko ichi.
Ndachona sechiitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo. Chiri kubatanidza nyika inei nevanhu vese vane chekuita nenyika inei. Kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inei izvo ratafarira chaizvo. Musi weMonday takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsividza nekuti zvaitika musi weSaturday iBank Holiday. Saka maonero angu inini ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo.
Tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeAnglican. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neAnglican? Tichiona kuti uhutongi hwehumambo.
Ndokuda kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yeBritain kuti ive nyika yazvairi. cheche Anglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi. Nekuti anenge ari mambo Britain ndiye anonzi musoro wekirike rechiAnglican. Kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi waMwari asingaonekwi. Saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwavo rwechiAnglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vaCharles chemutungamiriri wecheche Anglican chaatorawo iye Charles. Sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo ndi semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunga ainewo nyasha, ruenzaniso, rudo, kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa ndiMwari ndokwaangadai achiita. Saka ndinoona kuti Charles kugadzwa kwaaita mucheche yake Anglican zvinomupa mutoro, ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura.
Kune vamwe vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hweBritain kunyika dzayakanga yakapamba. Tingaona here iwo mambo Charles vechitatu vachigadzirisa ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira?
Ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family, imba yekutonga yamambo Charles, tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasipose neBritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru. Asi zviri kwaari iye Charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake, kana dzichiri kutongwa, kana muchida yeunyatsotaura nemba yeumambo hwekuBritain.
Ko avo vari kuti umambo hweBritain hwagarisa kana kuti umambo hwahuchisina basa, ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo?
Ndingangoti hangu inini semunhu waanogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemuno umu. Vazhinji vanoti isu hatichadi mambo, asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo. Kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda ichitenderera mambo, kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yeBritain. Saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare, takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei. Ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kutipa budiriro nekuendera mberi muupenyu.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr. William Guri vari parunhare neStudio 7 vari kwakare kuBritain. Vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negoho ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti kunonoka kubvisa zvirimwa zvakaita sechibage muminda kana chaoma kuri kukonzerwa nekushaya mari yekubhadhara vanokohwa, uye vanoti kunonoka kukohwa uku kuri kukwezva mbavha idzo dzave kuba chibage chavo, uye kunonokawo kuri kuita kuti chibage chavo chidyiwe nembeva pamwe nemuchenje. Varimi vanenge vakaisa zvirimwa mundimo huru vaine mhuri shoma vanoti vari kuita dambudziko rekuti vanotora nguva yakakura kupedza kukohwa zvirimwa zvavo zvose. Imwe mhuri iri kushingaira kupedza kukohwa ndeyekwachivende kumakonde mudunhu reMashonaland West. VaAlex Chivende vanoti vanoona vachirasikirwa nechibage chavo chingangosvika zvikamu gumi nechidimu kubva muzana, kana kuti 15%.
Ini ndaifururonga kusaka ndaakuti ndikatema chibage ndibva ndachibisa. Ndaona kuti ndikatema chibage chikaramba chiriko chinongoramba chichifururwa chichitorwa, asi vanhu vachanzani. Kubirwa ndakabirwa chibage uko kuseru vaingomenya munda yachimenya, asi vanhu vachanzani kuvawana.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wekuBhanget varimi jekusema muriwo, vanoti mabhanga anovapa mari dzezvikwanisiro anofanirwa kuvapawo nemari dzekukohwesa, kwete kungopa varimi vemumapurazi makuru chete kana kuti ma-A1 farmers.
Saka vaikupiwa kudhizi rinoenderana nezvavakatora kuitira pakunokohwa paipai. Kana wanga usinawo hapana chaunopiwa. Uri rino handisi kuziva kuti nekomandi zvainga iri zvakamira sei, asi hanyaya yekuti munhu anokohwa achiti hanzi hatina mari yekukohwesa, aiwa munhu anenge achingoita zvokutamba chamwari akarima ndiwega munhu aifanira kukubvisa zvinhu zvake munda atori mari yake atambochenge nekuti hurumende kuda sei.
Mambo Katiza Gombo vekwaZvimba vanoti nguva yakare vanhu vaiyamurana mabasa emuminda kubirikidza nekuita nhimbe.
Saka urukuona kuti moyo wakudhara nemoyo waizvino vanhu vasiyana. Munhu iye aitorimirwa kana 6 hectares zvosekupera kuti adyarirwa. Handei pakunokuwa zvekare kudhara taiita mubatanidzwa wekuti mumaraini taitoziva kuti chibage chanhingi ndochaibva. Tenda tonotanga kubvisa chibage ichocho toisa mumba. Zvino mazuvano nokuvengana mumwe nemumwe akuita zvake ega pamba pake.
Imberi yamurorwa ipiwa munhu nevavatidzani vake munzvimbo maagere achibatsirwa kukohwa kana kupura zviyo muungane zvimwe zvirimwa zvinenge zvamukunda ari ega nemhuri. Munhu aidika doro remahuwe uye kupa vanhu ava zvekudya apo vanenge vachishanda. Mambo Katiza Gombo vanoti mazuva ano yangove njake njake izvo zviri kusiya dzimwe mhuri dzichirasikirwa nezvadzinenge dzarima.
Kudhara chokwadi chokwadi zvinhu zvese zvaifamba zvakanaka nenyaya yekuti kwakuine rudo kupfuura izvozvo. Vanhu havachabatana kana ivo mazonda amambaya. Kudhara aibatira zvikuru kuti kana akaitwa muraini chero kukanzi kune nzara simamba anenge aine dura rake muraini make nemhuri yake vanenge vachitorarama vachidya. Zvinova zviri kuvavarirwa napuresident vedu kuti zviitwe izvozvo. Chinyakata chose ichochi chaurwa jena.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti dambudziko rekurasikirwa nezvirimwa zvichiri muminda idambudziko rinonesa varimi vadiki makore ose. VaZakaria vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mari dzekukohwesa nevanovapa zvikwanisiro zvekurimisa. Nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nebazi rezvekurima Dr. Mavis Kashira Ruware vanoti varimi vanofanirwa kuchengetedza gohwo ravo kuburikidza nekukurumidza kukohwa kuitira kuti zvirimwa zvavo zvisapiswe nezuva zvakanyanya kana kudyiwa nemombe sezvo vamwe vanhu vasingatevedzere mutemo wekuchengetedza mombe nguva ino.
Saka ngatichengetedzei zvirimwa zvedu, ngatichengetedzei gohwo redu nekukasika kuita sei kubvisa zvirimwa muminda. Vamwewo vachange vakutsvaga nyama, vakutsvaga usavi. Tiri kungoona zvimoto zvichingotungaidzika mumasango umu. Saka moto iyoyo inozogona kubatanidzira nezvirimwa zvedu kana zvichiri muminda. Saka ngatiitei isa izvozvo, tibatsiridzane kuchengetedza gohwo redu, tisashayiwe mari kana kuti zvisaruze value pamarket.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vanoti pane huwandu hwenyaya dzekubiwa kwezvirimwa muminda asi vanoti vanga vasati vave nehuwandu hwacho. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinokurudzira varimi kuti vakohwe zvakanaka vachipisa mashanga nezvimwe senzira yekuuraya tumbuyu tunokonzera zvirwere kuti zvisapinde mune mumwe mwaka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muSaudi Arabia vanoti nhumwa dzemativi ari kurwisana muSudan dziri kutanga hurukuro dzekutsvaga nzira dzinounza chibvumirano chekumisa hondo. Kusvika kwenhumwa idzi muguta reJeddah muSaudi Arabia kwatsinirwa nevanoridzivo nezvenyaya iyi muAmerica neSaudi Arabia. Vakuru muhurumende yeSudan vaudza Associated Press kuti nhaurirano idzi dziri kutungamirwa neSaudi Arabia neAmerica. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pana pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Samantha Kureya avo vanozikanwa nezita rekuti Gonyeti vanoita ivo mabasa emitambo uyezve
vachive mutoriwe nawo wechidzimai. Tiri kutaura navo apo pasi rose nenyika vachangobva kuremekedza zuva revatori venawo. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai.
Mumabasa medu mumatinoshanda tirumu mune zvemitambo madrama zvatinoita kana kuti zvekutora nhau zvatinoita tinosangana nematambudziko akawandisisa enda akawanda zvakapfuririza. Tumuenzaniso kubasa kwedu isu kumitambo kwatinoita unosangana nezvakawanda.
Tipeiwo muenzaniso wekushungurudzwa kwamakasangana nako apo manga muri kuita mabasa enyu.
Unogona kutonzi muri rushoropodza hurumende, muri vebato rinopikisa, ofuchi munenge muchingo itawo kana kuti kuactawo zvinhu zvatiri kurarama tiri muupenyu hwatikurarama tiri semadzimai. Tisu tinoziya zvakawanda zvatinoshuwira kuti zvinge zvichigadziriswa. Zvangofanira kuti madzimai ndo anomukira achienda kunomira matiyu kuzvibhorani, madzimai ndo anomukira achibikira vanhu kusina magetsi, madzimai ndo anofamba mitunhu yakareba kunotsvagana nemvura, ndo anofamba zvekare mitunhu yakareba like vemamisha vemaruwa anofamba mitunhu yakareba kuenda kuzvipatara. Saka isusu pamitambo yedu tinobudisa zvinhu seizvozvi kuti aiwa zvakadai ngazvigadziriswe pakadai ngapagadziriswe. So zvinova ndizvo zvinova zvatiita kuti tinzi tiri vapanduki kana kuti muchirungu tinonzi tiri maenemies of the state. Ufichi kwete isu tinge tichingo acta zvinhu zvatiri kurarama zuva nezuva kuti hakuna magetsi, haizi sikireti, hakuzi kunyepa, hakuizi politics, magetsi hakuno zvechokwadi. Ma 18 hours load shedding kuti hakuna mvura chokwadi hakuzi kunyepa kuita nguva yakareba tisina mvura unomukira unoenda kumatiu muzvibhorani. So ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kusangana nazvo kuti makaacta makabudisa zvinhu saizvozvo mobva manzi muri vapanduki.
Mungati muri kutambirwa zvakanaka here nehurumende nemamwewo mapazi apo pamunenge muri kuita mabasa enyu semudzimai?
Mukutorwa kwenhau, mukutora kwenhau recently vamwe vangu vandinoshanda navo vakaenda kuepwet kwaipiwa magrant diduku vakatorambidzwa vakanzi patone clear instruction yekuti bus stop TV hatisi kutoda kuiona. Saka zvimwe zvinhu zvekuti munodzingwa, munotukwa, munotretenwa. Saka zvinhu zvinonetsa, zvinhu zvinotyisa pakuti munosangana nezvinhu zvakawanda wanda mukutora nhau imomo kuti munoti vanhu vandopiwa clean instruction kuti aiwa ava hatitoda kuvaona, ngavabve pano vatore nhau. Mount Darwin same thing, vanhu vakange votoda vakanga vatoda kutorohwa kunzi dzimai nyuzi dzenyu dzamatora idzodzo. Of which munhu vanhu munenge mune accreditation, munenge makaaccreditatwa kufanana nevamwewo majournalist ari kubvumidzwa kupinda. But zvinhu zvinongonetsawo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi pakuita mabasa enyu emitambo uyezve nekutora nawo?
Chinoita kuti tirambe tichienderera mberi inaye kuti tinenge tichitarisirawo rakanaka remangwana revana vedu, revazukuru vedu, reduwo infact tutasiro zvakanaka kuti zvingova zvichibudochi muZimbabwe. Tenchitatsirawo tichakataurawo kuti hakuna magetsi, pamwe pogadziriswawo magetsi omboita chiuya. Tenchitatsirawo takati marodhi edu ashata, maaccident ari kuwanda, zvinhu zvogadziriswawo zvichichinaka. Ndo zvinoita kuti tirambe tichienderera mberi nebasa ratinenge tichiita kuti pamwe pachavawo nekugadziriswa kwezvinhu kuti zvinake zvibve pastate yazviri, zvinake zviitiwo zvichigadziriswa. So ndo zvinotiita kuti tirambe tichienderera mberi. Ndo chishuwo changu chekuti aiwa zvinhu ngazvigadziriswe, zvinhu zvingonakawo, hazvina basa kuti zvagadziriswa nani nebato ripi kana kuti zvakamira sei, kungochemera kuti zvinhu zvakanaka zvingotowo muZimbabwe. Zvinhu zvichinakiriwo tese, especially semadzimai tirerukirwe mumabasa umu, tirerukirwewo, kwete kuti mudzimai anomuka onomira kiu odzoka oda kubatidzana nemoto kutsvaga uni kuti abatidze moto odii, ndiye aida kuzomhanya nemwana kukliniki nanodii. So we need kuti zvinhu zvingostabiliza, zvingonakira munhu wese, kwete kuti zvinonakira rimwe divi, rimwe divi richipirwa nenazvo. Ndo zvinongoita kuti tirambe tichipusha.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Yes, tinotokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu che our lives upenyu wedu. Nhasi tine hurukuro nenyanzvi yezveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga pamusoro pedano rakaziviswa nezuro neWorld Health Organization rekuti denda reCovid-19 harichada muonera pamwe wenyika dzepasi rose pakurwisana naro.
Magadi vakantimire chaninga taura ndechekuti icho World Health Organization yati iyo dambudziko reCovid-19 harichasiri global public health emergency. Zvinoreva izvo kuti sungano yanga iripo kubva declaration yaitwa kuti nyika dzese pasi rese dziite mamwe mamezures ekuti denda risapararira uye kuti vanhu vakurumidze kuwana mishonga nema testing capacity zvese izvozvozvo zvanzi zvakubviswa.
Saka tingati here vatora danho iri nekuti vaona kuti denda reCovid-19 rapera?
Hazvireve izvo kuti dambudziko kana kuti denda reCovid-19 rapera, kwete, richiripo asizve rava pekuti nyika nenyika dzakukwanisa idzo kugadzirisa dambudziko iri reCovid-19 zvisingade extraordinary measures anga akaiswa for the last 3 years. Zvaita izvo kuti nyika dzikurumidze kubatsirana kuti dambudziko iri riderere. Izvi zviri kukonzerwa nekuti chirwere cheCovid-19 hachanyanye kupararira sezvachange chiri kuita for the last year. Manumbers iwo eCovid-19 ari kuderera pasi rese uye vanhu vari kushaya nechirwere ichi vari kudererazve. Zvinova izvo zvinhu zvinofadza. Tava nemamezures ekuti tidzivirire chirwere cheCovid-19 uye zvemishonga inokwanisa kubatsira.
Asi munoona here nyika nenyika dzichikwanisa kurwisa denda iri pasina kubatsirwa nemasangano akaita sana United Nations World Health Organization nenyika dzakabudirira izvi?
Hongu vakandimire ndinoona sekuti nyika nenyika dzakukwanisa kudzivirira nekurapa denda reCovid-19 zvichienderera nawo nekuti health system yemunyika idzi yakamira sei. Nyika hadzina kusikwa dzakaenzana. Kune dzimwe nyika wose kuno kuAmerica matools ekudzivirira COVID-19 nekurapa akati wandei tichikombeya nedzimwe nyika sana Zimbabwe dzekuti panenge pasina capacity yakakwana. Asi pakuona kwandinoita ndekwekuti nyika dzese zvadzo dzinokwanisa kunge dzichiita kuti denda iri risaramba richipararira munyika idzodzo zvichibva nekuti zvakamira papi. Chinopa hope kumunhu wese ndechekuti kunyika dzakaita sana Zimbabwe chirwere ichi hachina kutora upenyu hwakawanda uyezve vakati wandei vabayiwa nhomba. Saka tinotarisira kuti nyika dzikwanise kumaneja dzisinga needed this public health emergency declaration.
Chii chaonekwa neWorld Health Organization chasvika kuti iti COVID-19 Global Health Emergency yapera?
Vakandimire chaninga taura ndechekuti vari kutarisa ivo kuti denda richiri kuramba richipararira zvakanyanya here zvatingati zviri out of control. Neinformation iripo zvopi zvichiri kuitika. Manumbers evanhu vari kubata COVID-19 ati dererei pasi rese. Hazvireve izvo kuti hakui tema outbreaks here and there. Asi ma outbreaks aya anokwanisa kukontrolewa at the local level. For the past 3 years pasi rese ranga richiita chibata-bata nenyaya yekuti denda reCovid-19 rive under control. Saka tadzidza zvakawanda zvaakukwanisa kuti padanho ratava iye zvino nyika nenyika ione kuti yakamira papi in terms of manumbers nespread inenge iri kuitika. Sezvatiri kutarisira kuti winda iri kuuya muZimbabwe manumbers achati kwirei nenyaya yokuti kana kuchitonhorawo and the like maviral illnesses anowanda. Saka vekuZimbabwe vanenge vachitoona kuti voita zvipi kuti dambudziko iri risaramba richipararira. Asi zvangofananawo nezvimwe zvirwere zvatagara chirapa zvakaita sana flu kana influenza zvokuti vanokwanisa kupararira asi upenyu hwevanhu hunenge huchienderera mberi nokuti dambudziko iri hachisina kunyanya kukura semakore matatu adarika. Saka tinotarisira kuti nyika dzicharamba dzichiita kuti denda iri ridzikire.
nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare muNorth Carolina muno maAmerican Studio 7. Munhau dzemitambo, mutungamiri weWorld Boxing Federation vaHoward Goldberg vachange vari muZimbabwe musi wa 27 Chivabvu kumabiko ekupemberera kusiya tsiva kwemutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi. Michael Kariati anotipanya iye.
Va Goldberg vanoti vakaona zvakakodzera kuti vave pamabiko aya. Vatarisa zvakaitwa naManyuchi uyo akasarudzwa semutambi weWBF akarura kudarika vese muna 2022 weWBF Boxer of the Year.
And I look forward to watching him in his final fight on May 27th.
Ndichange ndiripo pamutambo wake wekugumisira musi wa 27 Chivabvu. Kunove mutambo mukuru apo acharegedza zvetsiva.
Vanoti vari kuronga kupa mutambi uyu ruremekedzo rwemiriri wesangano iri. Vaine chivimbo kuti nekufamba kwenguva achapinda pavatungamiri vesangano rinotungamira tsiva iri.
I look forward to Charles Manyuchi joining the World Boxing Federation after his fights.
Tichamupa kuremekedzo rwemumiriri weWBF. Tine chivimbo kuti rimwe zuva achave mumwe wevatungamiriri veWBF.
Manyuchi ari kuregedza tsiva zvachose musi uyu sekutaura kwevanoronga mitambo yake muzvare Monica Cheru.
Ave kuritaya at 33 years akunzwa kuti ndofunga asvika pekuti achitindowo vadiki vari kuuya akunzwa kuti pake akagwasa.
Vanoti musi uyu Manyuchi ari kurwa naSheriff Kasongo wekuDRC asi havasi kurwira bhande rake reWBF asi vari kuedzana masimba.
Mutambo wake wekupedzisira weruonekedzano uchaitwa musi wa 28 May. Uchatambirwa muno muZimbabwe achinamba naSheriff Kasongo wekuDRC.
Asi Manyuchi haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatambi munyaya dzemibayiro apo vanokunda vatamba nevekune dzimwe nyika. Mutambi uyu anoti zviri kuitwa munyika munyaya dzemibayiro yevatambi zvinomanikidza vamwe vavo kutengesa mitambo nekuti vanoona kuti zvavanowana mukutengesa mitambo zviri nani pane zvavari kuwana kumba.
Iye muno vandiko vandikandirova yakandikakurova ndokupa 200. Izvaro ndikadzokera kumba kumariyo 200 ambofana makandipa. Ndopangu $200.
Kutengeswa kwemitambo idambudziko guru raparira pasi rese nemhaka yokwedzereka kwekubhedzwa kwemitambo. Mugore ra2012 vamwe vatambi vemaWarriors eZimbabwe vakambomiswa basa vaonekwa vaine mhosva yekutengesa mitambo apo Zimbabwe yaishanya kuAsia. Manyuchi anoti Zimbabwe inofarira kugadzisa zvakasimba nyaya dzekuchengeta vatambi vayo kana kuti vanotora nzira isiriyo.
Pane kuhwina kwekuzviitisa kwozoya kudyiwa kwokuzviitisa kuti vanhu vanavariko nhandaro vanogona kungotengesa nekuda kwokuti mumba hamurumu hamurikundipasikafu munotengesa.
Manyuchi ari kukurudzirawo vanovimbisa vatambi mari kuti vave vakavimbikawo kwete kunyangarika kana kuzotiza mutambi akunda mumutambo wake. Mukuru wekumahofisi eSports and Recreation Commission muzvare Eleta Nengomasa vanoti vari kuita nepese pavanokwanisa kubatsira vatambi nezvikwata zvemuno. Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azotiverwa naachiwandire uyo ane resirivha riri reWBC zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yapera seizvi. Yada 0 Caps United 1, FC Platinum 2, Manika Diamonds 3, Chicken Inn 2, Erendals 1, Green Fuel 0, ZPC Kariba 0. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Zvizvarwa zveBritain zvinoratidzira pakugadzwa kwamambo Charles III. vamwe varimi vanoti vari kurasikirwa negohwo ravo nekuda kwekunonoka kubvisa zvirimwa zvavo muminda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyemina Francis Jeremiah.